mangwana nakanaka vatereri tinosangana zvakare mangwana nanhasi uri musi wechishanu mbudzi 17 2017. Makateerera kustudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi apo tiri kutepfenyura nechimbi chimbi chirongwa chakakosha kana kuti special program. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mamiriro azvaita hezvinei president vati aiwa ini ndini president aripo panzvimbo. Saka hezvinei vamwe vaakufunga kuti tinogona kufunga kuti kuenda kumastructures yemusangano kana kuparamend kuti tigotsvaga mavotes anokwana kuti president vagoitwa inonzi impeachment.
ZANU-PF yoedza kutsvaga dzimwe nzira dzekubvisa vaMugabe pachigaro zviri pamutemo.
In the short term zvinokanganisa upfumi stereki nokuti futi inotyisa mukoma Blessing. So confidence inoafektika. Ndangachitoverenga ini nhasi zvichitonzi kabhabho kaikai kupenga kwangwa kuita stock exchange kwekwe kwaderika zvokuti vanhu vanongova kutya.
Vaimbova gurukota rezveupfumi vatendai biti vanoti kusagadzikana kuri munyika kunogona kukanganisa upfumi zvakanyanya ukasagadziriswa nechimbi chimbi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nhaurirano pakati pemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nevakuru vemauto dzinonzi dziri kutarisirwa kuenderera mberi zvakare nhasi kuState House sezvo nezuro pasina kuwirirana panyaya yekuti vaMugabe vaende pamudyandigere. VaMugabe vakachengetedzwa nemauto vari kumba kwavo kunonzi kuBlue Roof kuBorodale, uko mauto anzi ari kuramba kuenda kuti nhaurirano dziitirwe ikoko, vachiti vaMugabe vanofanira kuuya kuState House sezvo iriyo imba yehurumende. Nyaya yavaMugabe yekuramba kusiya basa inonzi yava kupawo kuti vamwe mubato ravo reZANU-PF vanonzi vanotsigira vaEmerson Mnangagwa vaedze kutsvaga dzimwe nzira dzekuti paitwe nhaurirano nemapato anopikisa ari muparamende akaita seMDCT neMDC inotungamirwa namuzvinafundo Welshman Ncube kuti dare reparamende rivhote kuti ribvise vaMugabe pachigaro kana kuti inonzi impeachment pachirungu. Vanozikanwa nekuti Team Lacoste muZANU-PF vanonziwo vari kuda kutanga kuti matunhu ose eZANU-PF avhote achiti haachadi kuti vaMugabe varambe vachitungamirawo bato iri. Misangano iyi inogona kutanga nhasi mangwanani ano. VaMugabe, General Constantino Chiwenga, vaKembo Mohadi, vaSidney Sekera Mai nevamwe ndivo vari kupinda misangano yakanangana nekuti poitwa sei nenyaya yavaMugabe. Asi vaMugabe vanonziwo vari kutsigirwa naFather Fidelis muKonori vari kushanda semunhu ari kuedza kuyananisa. Vaimbova mutungamiri weSADC vachirizve mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma vari kuedzawo nekune rimwe divi kuti nyaya iyi ipere murunyararo. Mukuzeya nyaya iyi tabata Dr. Martin Rupia kuti vanoona sei nedanho rotorwa nevamwe muZANU-PF.
Zviripo iye zvino zvinotaridza kuti mauto paakatora masimba vaida kuti zvifambe negwaro remurawo. Vakaitaura naivo president kuti president imi chibvai pachigaro mosaina kuti vamwe vatore vagotungamira nyika. Mamiriro azvaita hezvinei president vati aiwa ini ndini president aripo panzvimbo. Saka hezvinei vamwe vaakufunga kuti tinogona kufunga kuti kuenda kumastructures yemusangano kana kuparamend kuti tigotsvaga mavotes anokwana kuti president vagoitwa inonzi impeachment. Vekuti president makataza kutungamirira vari muparamend vati chibvai pachigaro. Iyoyo rut yacho iyoyo inotora nguva. But iye zvinei izvi SADC naiwo futi yagara pasi ikaongorora mamiriro akaita zvinhu kuZimbabwe. Sadiki yawira na weyo kuti pa weekend vachadaidza gungano reemergency yesadiki yese nekuti yanga yagara ndweno sadiki troika yenyika nhatu Zambia, Angola neSouth Africa. So ndo mamiriro atakaita pano ipapari nhasi.
Asi vakaramba vakatsika madziro vamugabe sezvavari kuita izvi. Nyaya yacho ingapere inopera sei uye vangakwanisa here kuti vashande nevakuru vemauta?
Handifunge kuti zvichakwanisa kuti zviitike. Pamusoro pekuti vasangana pekutanga naGeneral Chiwenga vachive face to face yatinoti face to face. Asi vasati vasanganazvo pane zana remacivil society organizations vanotarisira kuti ndeve machurch, ndeve matrade unions, ndeve mayouth, vemadzimai, vatiwo president. Mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe dai imi mabva pachigaro nekuda kwenyu but sainai mapepa kuti vamwe vatore. Saka iye zvizvi matarisiro atinoona president haagone kushanda nemauto akatora masimba musi wemande kana kuti musi wechipiri. Saizvozvo futi havagoni kushanda nevanhu avo vane zana remacivil society organization vati president chidaiwo futi pachigaro. Asi zviri zvebumbirano reconstitution president ndo vari pachigaro but vazhinji vanje vari kuti makura dai matsvaga mumwe anogona kuti atore atungamiri wenyika. Ndo mamiriro azvakaita pari zvino.
Avo vanga vari retired Lieutenant Colonel Dr. Martin Rupia vachitaura vari parunare kuPretoria, South Africa. Vaimbova gurukota rezveupfumi vachitungamira bato rinopikisa rePeople's Democratic Party vatendai biti vanoti kusagadzikana kwenyika kunogona kukanganisa mamiriro ezveupfumi. Mukuzeya nyaya iyi Tabata vabiti.
In the short term zvinokanganisa upfumi stereki nekuti pfuti inotyisa mukoma blessing. So confidence inoafektika. Ndangachitoverenga ini nhasi zvitonzi kabhabho kaikai. Kupenga kwangu kuita stock exchange kwekwe kwaderika zvokuti vanhu vanongo vakutya. But chakakosha ndechekuti munobva sei mukuu, munobva sei mukuu. Indoona kunge pakabatwa nemazvo economy inotogona kubudirira. Ndiri kureva ipapo, ndiri kureva kuti kana kuyi kanyatso succeeda kunzi vamugabe vaita step down then patoitwa regime change ka vanhu vasvika zvichishuo chavanga vainacho for makore esaya. Vamwe takatanga MDC mugore 1993 vazvitoko. So kana zvanzi paita regime change vamugabe vaenda zvinopaka room keconfidence kekuti taakutanga patsva. So mainvestor anogona kuuya. So manext masvondo ari kuuya uya masvondo akakosha stereki ekuona kuti nyika inenge ichifamba sei. Togona kuchidonhedza, togona kuchisumudza. The next 3 weeks are going to be critical to determine the future of our country and to determine whether there is an opportunity or we have made the classical case of one step forward and 20 step backwards.
Tichi tarisawo kuti hapana kunyatsojeka kuti ndiani ari kutungamira azvikanganise here upfumi hwenyika izvozvo vabiti.
Ini mibvunzo iyoyoyo handisi kunyatsonzwisisa nekuti soja ndori kutonga mukoma blessing. Soja riri kutonga nekuti kana muchipinda muna Samora muyema nekuchikwa kunoitwa mwana wabhona mosvika kune tanga yakavhara uku neuku kuti we mwana wabhona hosvike pano zvoreva kuti aisa zvimotokari izvozvo izvozvo ndiye ari kutonga. So soja riri kutonga izvi hazvina mibvunzo izvi. Whether richatonga mangwana next week it's another thing but pari zvino nhasi uno de facto power resides musoja. But soja karifanira kubva mubaraki. Ngatichitaurai manje kuti tobva sei patiri apa. We need a roadmap yekudzorera nyika yedu kuconstitutionalism. We need a roadmap to restore the country's legitimacy. And the roadmap iyoyo tinofanira kuinegotiata tichibatsirwa neSADC kuti pange pava necredibility.
Vaimbova gurukota rezveupfumi vachitungamira bato rePDP vatendai biti vari parunare muHarare. Bazi re SADC Troika iro rakasangana nemusi wechitatu rakazivisa kuti vatungamiri venyika dzemusadak vachaita musangano wechimbi chimbi kana kuti extraordinary summit mukupera kwesvondo kuti vaone kuti voita sei nenyaya yeZimbabwe. Mukuzeya nyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadewa mavhinga.
Ndomashoko aturwa neSADC kuti vanoda kuita musangano uyu kuongorora zviri kuitika kuZimbabwe. Asi tinoziva kuti uyezve vataura pamusangano waitwa kuBotswana nhasi kuti musangano weSADC hautsigiri kutorwa kwemasimba ehurumende nechisimba kana kuti nemauto. Saka tinoona sekuti musangano uyu unenge uri wekuedza kutaura kuti mauto ngaadzosere masimba kana kuti ngaaite kuti hurumende yakasarudzwa kusazo dzeZimbabwe idzokere pakutonga murunyararo. Mafambira zvinoita nekuti nguva nenguva tinoona kuti utungamiri weSADC vanotsigirana vatungamiri venyika kwete vamwewo vanenge vapinda. Saka zvinoreva kuti zviri kuitika kuZimbabwe zvinoona kunge zvava zvekuti vamugabe vanenge vava kupuwa mumwe mukanazve wekuti vakurukure nemauto kunzi zvichida vadzoserwa pamasimba.
Asi munoona here miSADC ichikwanisa kutumira mauto kuZimbabwe kuri kuti vechiuto varamba vakatsika madziro?
Zvinogoneka kudaro nekuti hapana patati taona isusu musangano weSADC uchibvuma kuti pave nehurumende yechiuto yakatora masimba nechisimba. Tinoona kuti kuLesotho SADC yakataura zvekuti yaigona kutumira mauto. Tinoona zvekuti imwe nguva zvakaitika kuDRC kuDemocratic Republic of Congo zvese zvekuti ndiva mugabe vakazotumira mauto nevamwe neNamibia nevamwe vachitoenda vachiti vakamirira musangano weSADC kunyange zvazvo zvanga zvisina kutumwa neSADC. Saka zvinogona kudaro kuti vanogona kutumira mauto kuti vadzosere vamugabe pachigaro.
Tiri kunzwawo dzimwe nyaya vamavhinga vamwe vanhu vari kuti vari kurohwawo pamaroadblocks ari kuitwa nemasoja. Munoona sei nyaya?
Mucherechedzo wekuti zvinhu zvanga zvichiti zvaitika iko zvinorava zuva repiri ratopera mauto atora nechisimba. Saka hazvinenge zvisina kujeka kuti chii chiri kuitika nekuti kubva patorwa masimba mauto haana kutaura kuti zvakamira sei, urongwa ndehupi, tiri kuenda kupi, nyika iri kuenda kupi. Saka zvinogona kudaro kuti pamwe mamwe mauto nekuti havana kudzidzira basa rechipurisa rekushanda nevanhu vanhu mauto haana kudzidziswa nyaya dzekodzero dzevanhu nezvimwe zvakadaro. Mauto anongoziva kuti ita chakati nekita chakati nechisimba. Mauto kureva kuti muto kureva chisimba ndo dambudziko iro ndokusake zvichinzi panofanira kuva nehurumende inenge ichitungamira mauto ari kurutiva. Asi kwazvino chakataka kuti mauto kutorera mapurisa masimba. Mapurisa ese akanzi haachakwanisa kuita basa muHarare, vakadzoserwa kumakamba avo.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadewa mavhinga vari parunare muJohannesburg, South Africa. Mumwe kanzura wekumasvingo vaGodfrey Kuraone vanoti mauto ari kurambidza mapurisa nemapurisa ekanzuru kumisa vanotengesa mugwagwa kuita basa ravo. Zvinonzi pakamboita kundetsana nezuro nemusi wechitatu pakati pemapurisa aya nemauto. Tabvunza vaKuraone kuti chii chakaitika.
Vabva vamiswa vese ndobva vabvunza kunzi ko zvamuri kuita zvematumwa nani. Zvikanzi naivo mapurisa ano isi tushandisa Urban Councils Act ndoinotuma kuita izvi. Masoja aya ndobva vati no, iko zvino hakuna act inoshanda, hakuna konzi inoshanda, kuri kushanda isu masoja. Saka vazoita rei zvekuti vazovamanikidza kuvaumburudza mumadhaga vose mapurisa ezvezrp nemapurisa ekanzuro.
Saka nyaya iyi yamhangarwa here kuvakuru vechiuto?
Handifungi kuti pari zvino pane matanho anga ati atorwa iko zvino. Asi ndoimba sekuti kuda zvinhu zvaitika zuva rakundovira kuda mangwana tichataura toona kuti zvingafambiswa sei.
Asi tinotenda zvikuru mukoma Kuraone, kanzura Kuraone, Godfrey Kuraone wekumasvingo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. ZANU-PF yoedza kutsvaga dzimwe nzira dzekubvisa vamugabe pachigaro zviri pamutemo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Blessing Zulu ndokusiyai maoko antungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.